Mumwe wakasiri kufara ndiva Brian Matenga vanogara kumagunji mudunhu diki reHurungwe. VaMatenga vanoti vanzwa nekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndambakuwa.
Problem ndeyekuti vanotimanikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndambakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhoterwa.
VaMatenga vanoti vanochisidzirwa kuti anenge akuenda kumisangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingada mhino zvake nguva yacho ichakwana. Kuti vachaita sei hazvina anotaura asi kuchikidzira chete.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu reSanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaRizini Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi asi zvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano reFAZ iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU PF vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dziri kupomera sangano reFAZ mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti FAZ yainge iine nhengo dzayaida kuti dzikunde musarudzo uye yaikwanisa kumisa nhengo kukwidza sezvo yaive iyo zvakare yaivheneka kuti nhengo dzainge dzisina zvipomerwa here kana kuti security check. Mumiriri weNorton muparamende yakazvimirira vatemba muliswa avo vaimbovesa chigaro weZANU PF mudunhu remashonaland west vasati vadzingwa mubato iri vanoti FAZ yatora basa revasori kana kuti central intelligence organization kana kuti CIO.
Now there's also FAZ which basically has been subcontracted to run.
Pane bazi reFAZ rave kushanda basa rekukokera misangano mubato reZANU PF. Idambudziko sezvo bazi revasori rave pasi pebato reZANU PF zviri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti FAZ yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti non-governmental organization. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRejoice Ngwenya vanoti chinoshamisa ndechekuti sangano reFAZ riri kubvumirwa kuita zvematongerwo enyika neZANU PF asi ichirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana FAZ riri sangano rakazvimirira rega richiita zvematongerwo enyika neZANU PF, kosei vamwe masangano achitsoropodzwa auda kutovharwa nePVO Act New One, vana Crisis Coalition, Zimbabwe Leaders for Human Rights, vana Zim Rights, masangano ese akadaro anonzi neZANU PF anonetsa, toda kuti timavharise vari kupindura mhaya dzenyika. Saka vana FAZ avava kana hurumende ichitiwo vana FAZ ngavabatsire kumusangano kwavo, zvakangonakawo kuti mamwe masangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo vachishanda nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru veFAZ vari mutevedzeri wemukuru wevasori veCentral Intelligence Organization Brigadier General Walter Tafumanei vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yeFAZ mudunhu remashonaland west vaFrank Ndambakuwa vekuHurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU PF uku vari nhengo yeFAZ zvakare.
Hapana ari kumbovhundutsirwa, hapana anogotaugwana and isu hatiunganidzi vanhu for your information.
Kunyange hazvo mutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAZ Heritage nemamwe akaita seChurches for ED, Businessmen for ED nemamwe ari kutsvagira vaMnangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Tafumanei, amai Winnie Jester Tafumanei vanove zvakare nhengo yeFAZ vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary eZANU PF kuZvimba South uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU PF vaPhilip Chiyangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiyangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba inyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe neFAZ vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Tafumanei kana vaChiyangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.